mukuru anoona nezvekukurudzirwa kweutano mudunhu remashonaland west vageorge kabondo vanoti uwandu hwevanhu vakarumwa nembwa dzinofungidzirwa kuti dzine chirwere cheimbwa mupengo hunopfuura chiuru nemazana matanhatu nemakumi mana nevasere vakabondo vanoti vanhu vakarumwa ava vakawanda zvichienzaniswa nechiuru chine mazana maviri nemakumi mana nevasere vakarumwa gore rapera vakabondo vanoti chiri kunyanya kutyisa ndechekuti vanhu vakawanda vevakarumwa vakarumwa nembwa dzisina kubayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere chembwa mupengo vanoti izvi zvinoita kuti bazi ravo rirasikirwe nemari yakawanda sezvo vachimanikidzwa kurapisa munhu anenge arumwa sezvo mishonga yacho ichidhura munhu anenge arumwa nembwa isina kubayiswa anobayiwa majekiseni matatu ekudzivirira chirwere chembwa mupengo majekiseni aya anotengwa madhora zana nemakumi maviri emadhora kana munhu akarumwa zvakaipisisa anobayiwa majekiseni manomwe ayo anotengwa nemadhora mazana maviri nemakumi masere vakabondo vanoti bazi reutano riri kushushikana neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa idzi
zvinoreva kuti imbwa dzisina kudzivirirwa chirwere chembwa mupengo neimbwa dzatisingazive kuti dzakadzivirirwa here kana kuti kwete dzakawandisa zvichireva kuti isu sebazi rezveutano munhu akarumwa nembwa ine that status takutomupreventa kuti asabate chirwere cherembisi as compared to previous year although we had mafigures akakura but most of them they were vaccinated kana dziri vaccinated we just age vanhu kuti vageze chironda chacho tora pachironda chacho but kana isiri vaccinated which means munhu yatodiana kutodzivirirwa
vakabondo vanoti chirwere chechimbwa mupengo hachirapike sezvo chichikonzerwa neutachiwana
rebis inokonzerwa neutachiwana unonzi vhairas saka zhinji vhairas haiwanzokurapika saka the moment yabata imbwa imbwa kana yatanga kuruma vanhu which means inenge yatova nechirwere cherebis saka ikaruma munhu munhu akatanga kurwara nechirwere cherebis anotofa hapana reverse tokwanisa kudzivirira chete munhu asati atanga kurwara but kana atanga kurwara hapana chatokwanisa kuita munhu yaanotofa
bazi rezvekudzivirirwa kwezvirwere zvinokonzerwa nemhuka rinoti riri kushichikanawo neuwandu hwembwa dzisiri kubayiswa majekiseni mukuru webazi iri vajonathan charuke vanoti nekuda kwekuti vanhu vari kunyanya kurumwa nembwa dzisina varidzi vane urongwa hwekuuraya mbwa dzose dzisina varidzi dzinowanikwa dzichingofamba-famba mumigwagwa
so last week we had a meeting tichimufollow-up yekuti tiruda kuti chitevera manje tiende tinoti imbwa dzese dzatiri kusangana dzichifamba especially manheru tinonopfuura imbwa dziri kuruma vanhu according to statistics are stray dogs
asi vanomirira kodzero dzemhuka muchinhoi vamenadi munyaka vanoti havatambire danho rekuuraya mbwa dzinenge dzisina kupfigirwa kana kusungirirwa vamunyaka vanoti mbwa dzinobva pamba zvikuru sei mumadhorobha nezvikonzero zvakasiyana zvinosanganisira kutevera imbwa hadzi kutsvaka zvekudya pamwe nekuda kumbofamba-famba pakatambanuka sezvo nguva dzakawanda dzinenge dziri mumafenzi
then zvimwe zvinhu zvinoita sekuti imbwa dzibude kunze mayadhi yedu yemalocations maduku 300 square meters 400 square meters the biggest mahigh density saka imbwa inoda kutwasura kufamba-famba nayo ende vanhu vazhinji isusu vechitema zvokufamba nembwa hazvisi zvinhu zvakajairika saka imbwa inokuti ikawana mukana iwoyo inobuda ichiita sei ichimbotenderera-tendera kutwasura twasura chii then the other thing is imbwa mikona iyi ikanzwa imbwa iri pahiti inotobuda nyange iwoyo yakareba sei ichimhanya kuti indire sei inotsvaga hadzi inenge irishi iri pahiti saka ndinoona danho iroro richikwanisa kutinetsa kuti tinyatsoti shuva imbwa iyi istray dog or haisi
vakabondo vanoti vanhu vanokurudzirwa kugeza chironda chekurumwa nembwa nemvura ine sipo kana dota vokurumidza kuenda kuchipatara vakabondo vanoti zvakakosha kuziva kuti imbwa inenge yaruma munhu yakabayiwa here kana kuti kwete
munodiana kugeza pachironda pavanenge varumwa nejako kana nembwa nesipo kubvisa utachiona watofungira kuti unenge uripo unokwanisa kupinda through chironda chiya the next thing is kuenda kuchipatara kunoonekwa
Mumwe akamborumwa nembwa akazvirapisa asina kuda kudomwa nezita anoti mutemo unofanirwa kusimbiswa kuti vose vanochengeta imbwa vadzichengetedze padzisingabude dzichiruma vanhu.
Mutemo chaiwo wakalaksa yezvino wenyaya yembwa idzi bhozi dzinge dzingofamba bhozi mbwa iyi yanga iri murodhi inde yaifamba futi murodhi asi yakamboya chindiruma yabudachi mugedhi mavo vakasiya gedhi rakavhurika handiti mwana.
Munhu akarumwa nembwa ine chirwere chechimbwa mupengo akasarapwa nekukurumidza anorwara nechirwere ichi kwemazuva manomwe kusvika pamazuva gumi obva afa nekuti chimbwa mupengo hachirapike. Nyanzvi munyaya dzechirwere ichi dzinoti imbwa dzinowana chirwere ichi kubva kumakava anogara musango. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.